Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare Manera nhasi uri musi wechipiri nyamavhuvhu 25, 2020. Makateerera kuStudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvimwe zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano nezuro rakazivisa kuti uwandu hwevanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 hwakanga hwasvika pazana nemakumi mashanu nevashanu kana kuti 155.
Mashoko ari kunenedzerwa kuna vasikala nezvacho zvavari kunzi vakaita. Tazvitarisa pamutemo weZimbabwe, zvinhu zvinotenderwa kuti zviitwe, hapana mhosva yakaparwa. Naizvozvo hapana chikonzero chekuti varambe vachimiswa pamberi pedare.
Hurumende nhasi yapikisa chikumbiro chemutevedzeri wasachigaro weMDC Alliance kwaJob Sikala chekuti nyaya yavari kupomerwa iraswe. Chimwe chipangamazano chemutungamiri wenyika Dr. Shingi Munyeza vanotadzwa kutaura pamusangano wangu wakarongwa kuitwa nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano nezuro rakazivisa kuti uwandu hwevanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 hwakanga hwasvika pazana nemakumi mashanu nevashanu kana kuti 155, kuchitiwo vabatwa nechirwere ichi munyika yose vasvika pazviuru zvitanhatu nemakumi manomwe kana kuti 6070. Bazi iri rakati vanhu vakanga vapora kubva kuchirwere ichi kusvika nezuro vakanga vasvika pazviuru zvina nemazana mapfumbamwe nemakumi mashanu kana kuti 4950, izvo zvakasiya vanhu mazana mapfumbamwe nemakumi matanhatu nevashanu kana kuti 965 vari ivo vachine chirwere ichi munyika yose. Pasi rose vanhu vabatwa nechirwere ichi vadarika mamiriyoni makumi maviri nematatu nezviuru mazana masere nemakumi manomwe nezvinomwe kana kuti 23,877,000. Vanhu vafa pasi rose vadarikawo zviuru mazana masere negumi nezvisere kana kuti 818,000. America ndiyo nyika ine vanhu vabatwa nechirwere ichi zvakanyanya, iine vanhu vanodarika mamiriyoni mashanu nezviuru mazana mapfumbamwe nemakumi maviri kana kuti 5,920,000. Vanhu vafa muAmerica vadarika zviuru zana nemakumi masere nechimwe kana kuti 181,000. Hurumende nhasi yapikisa chikumbiro chemutevedzeri wasachigaro weMDC Alliance uye vari mumiriri weZengeza West muParamende vaJob Sikala chekuti nyaya yavari kupomerwa yekukurudzira kuti munyika muratidzirwe zvine mhirizhonga mukati iraswe. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Muchuchisi wenyaya iri kupomerwa vasikala vagarudzo ziya dhuma vati vasikala vane nyaya vanofanira kupindura, vachiti chikumbiro chemagweta avasikala chekuti nyaya iyi iraswe hachina kufanira. Vaziya dhuma vati mashoko akashandiswa navasikala anokurudzira mhirizhonga. Vaudza dare kuti mashoko akashandiswa mumavhidhiyo avanoti vanawo ezvinonzi zvakataurwa navasikala, vachikurudzira kuti veruzhinji varatidzire zvine mhirizhonga mukati, anoratidza kuti vaida kuti veruzhinji varatidzire zvine mhirizhonga zvaizokonzera kusagadzikana munyika. Asi gweta ravasikala vaEric Matinenga vati hurumende yaifanira kubudisa mavhidhiyo aya pachena ivo pamwe chete nemutongi vawaonawo, kwete kuti hurumende inoviga umbo hunofanira kunge huri pamberi pedare. VaMatinenga vati kunyange mavhidhiyo aya akaunzwa mudare, zviri mumapepa ekupomera vasikala mhosva hazviratidze kuti pane mhosva yavakapara, vachiti bumbiro remitemo rinobvumidza vanhu kuratidzira, uye vasikala semunhu anoita zvematongerwo enyika nekurwira kodzero dzevanhu vanobvumidzwa zvakare kutaura zvematongerwo enyika vachizviita zviri pamutemo. Zvasvitswa kudare navaMatinenga zvatsinirwa nerimwe remagweta avasikala vaJeremiah Bhamu.
Mashoko ari kunenedzerwa kuna vasikala nezvacho zvavari kunzi vakaita. tazvitarisa pamutemo weZimbabwe zvino zvinotenderwa kuti zviitwe, hapana mhosva yakaparwa. Naizvozvo hapana chikonzero chekuti varambe vachimiswa pamberi pedare.
Mutongi wedare Valanzi Ncove vati vachatora mutongo wavo panyaya iyi mangwana. Zvichakadai, mudare manga muine nhengo dzeZanu Ndonga, Zimbabwe People First pamwe nemultiracial Christian Democrats dzanga dzauya kuzonzwa nyaya yavasikala. Mutungamiri webato remultiracial Christian Democrats vaMathias Guchutu vati havasi kufara nekusungwa kuri kuitwa vanorwira kodzero dzevanhu pamwe nevezvematongerwo enyika vakaita savasikala.
Tirikutoti zvinhu izvi hazvifani kunge zvitomboitika, nototaura nezvemakodzero dzavanhu. Endi kana tikataura nezveconstitution, tirikutaura vanhu vane kodzero yekutaura zvinenge zvichinetsa munyika. Saka zvinotoshamisika kuti iko zvino hazvichisiri zvongoti vamatongero enyika. Tiri kuona vamatongero enyika vari kusungwa, tiri kuona majournalist ari kuharaswa, tiri kuona iko zvino zvatove zvimwe zvakutoshamisa nemaroya futi autombombanywa uzonzi hake pave apa mazuva uzonzi takusi hapana chaji yadii yaitwa. Ese iyo kushungurudza vanhu kusingatombodiwa zvivanoti mhe zvichimoita zvakadaro. Asi tinongotaura hedu kuti ndirifunga yave nguva yekungoti vanhu tizive kuti chinhu ichi chinofanira kuti chichipera. Asi takungomira hedu kuti makotsi tione kuti anoita sei. Pachokwadi chiripo ndizvoti hazvina kunaka zviri kuita.
Nyaya isati yatanga kunzwikwa, rimwe gweta rine mukurumbira amai Beatrice Mutetwa vamborambidzwa kupinda pamatare nemapurisa anorwisa Mvonga Mupopoto, asi vazobvumidzwa zvavo mushure mekupopotedzana kwavaita navo. Mamwe mapurisa anga achinetsana namai Mutetwa atataura nawo ati vanga vachizadzisa mutongo wakaturwa nedare wokurambidza amai Mutetwa kuti vamirire mutori wenhau hopo chingono mudare pamhosva yaari kupomerwa yakafanana neyavasikala. Amai Mutetwa vazokwanisa kupinda mudare mushure mekunge varatidza mumwe anoshandira pamatare apa ari kujudicial services commission magwaro avo ebasa. Rimwe gweta rine mukurumbira valavhimo Madhuku vashora zvaitwa nemapurisa izvi vachiti mutongo wakaturwa nedare hautadzisa mai Mutetwa kuita basa ravo reugweta.
Zvakashata maningi izvozvo. Hazvinei nemutongo wakaitwa namagistrate. Mutongo yaungori wekuti vasamira mudare vachitaura vari mudare vakamirira hopo panyaya iyoyi yahopo sezvairi. Hazvivarambidzi kuita anything. Zvimwe zvese zvingaenderana nekushanda sagweta zvichienderana even panyaya yahopo kunyora mapepa kumhanya mhanya nenyaya yake like uya kuno kuti vanoda rekodhi yezvakaitika kuti zvese izvozvo ndo vanoramba vari gweta rahopo. Havana kutorerwa ugwe kuti vaite gweta rahopo, vakangorambidzwa kuti vange vakamira mudare nanyaya yahopo pana magistrate iye.
Mamwe masangano emuno neekunze anoita nezvemitemo pamwe nekodzero dzevanhu akaburitsa gwaro achitsoropodza kushungurudzwa kwaanoti kuri kuitwa amai Mutetwa pamwe nemutongo wakaturwa nedare wekuvarambidza kumirira chingono mudare vachipomerwa mhosva yekunzi vakanyora paFacebook vachitaura nezvenyaya yachingono iyo nyaya iyi ichiri mudare. Asi amai Mutetwa vakaramba mhosva iyi mudare vachiti havasi paFacebook uye peji rakanyorwa zvavari kunzi ndivo vakanyora harisi ravo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Kutongwa kwemhosva yava Godfrey Kuraone veMDC Alliance pamwe nava Ephraim Mutombeni yekunyomba mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kwatadza kutanga nhasi sezvo vachuchisi vakumbira mutongi kuti vambomira kwemwedzi nokuti havasati vapiwa mvumo nehofisi yemukuru wevachuchisi kuitira kuti nyaya iyi itange kutongwa. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Mutongi wedare Muzvare Patience Madondo vabvuma chikumbiro chevachuchusi vachiti vanoda nguva yakakwana yekuti vapuwe mvumo nehofisi yavo nekudaro kutonga kwenyaya iyi kuchatanga musi wa24 Gunyana. Gweta ravakurauri navamutombeni vamartin mureri vezimbabwe lawyers for human rights vati vambozama kupikisa chikumbiro ichi asi zvakona n'anga murapwa achida
namukoti tichida kuita trial yakanzela Kuraone yekesi yavo yokutanga inonzi undermining the authority of the president. Saka tava tawirirana nestate kuti nhasi ndokwatinoita trial. So patava tauya kuti tiite trial ndopanzi ayo state yati no hatina authority to prosecute nokuti pamutemo vanotenderwa kuti kesi yemhando iyi vapuwe authority to prosecute naprosecutor general. Saka isu taopoza izvo kuti aiwa hazvigoni kuti tivanhu ngavarambe vari parima takamirira kuti muwane authority to prosecute. Saka tachitaura futi kuti Harare hakusi kure kubva musi wa 29 pakasungwa vanhu 29 June kusvika iko zvino vangadai vakawana authority to prosecute. So mutongi wati tidzoke na quarter past 2 patadzoka na quarter past 2 mutongi watenderana ne state kuti ayo zvavaita hazvisiri reasonable saka wa grant application yavo ye postponement ye matter kusvika musi wa 24 September for possible trial.
Vamureri vati vachataura navakuraone avo vari muchitokisi kuti vatange patsva kuita chimwe chikumbiro chekuti vatongwe vachibva kuumba. Gweta rekodzero dzevanhu vakoneni maboke vati dare rinofanira kupa musungwa kodzero dzerusungunuko nekukurumidza kumutonga panyaya yake pasina kuramba vachinonoka zvenhando.
Magistrate ane question pajeni yake kana achinge anzwa mativi ese maviri but inise gweta rinoona nezvekodzero dzevanhu rinonyanya kubatikana nechikamu chesection 69 yeconstitution anowana mafundamental rights evanhu inotaura nyaya dzekuti munhu anofanira kuwana access to justice uyezve munhu anofanira kutongwa nguva yake iri nokukurumidza.
Vakurawo nevari kupomerwa mhosva yekutuka vamunangagwa apo vakaudza vanhu vainge vakamirira mabhazi ezupco vachibva kubasa mudhorobha kuti vari kutambura nekuti vamunangagwa vaondonga nyika. Vatsigiri veMDC Alliance vari wekodzero dzevanhu pamwe nevatori venhau vadzingwa mudare nemutongi wedare uyo asina kupa chikonzero chaaitira izvi. Mutauriri weMDC Alliance Masvingo vaDirect Charamba vati havasi kufara nezvaitika mudare nhasi.
Nyaripo ndeye kuti chinhu chiri kudikwa chipepa chidoko doko chinodangonyorwa nemunhu wekuti chinodikanyorwa chikaswa choropa email choropa fax chosvika izvizvi. Zvinyaya yekungoti izvo zvavo vanenge vasiri vari in control. Hapana tongomirira dhita zvataura asi zvatiwirirani navo. Hapana zvinombodakidwa zvinoshamisa zvinongonyorwa kuti I have authorized you to prosecute mutofambira mberi pada hapana zvari kuita. Enda mino kuti vachashinyora rini we don't know kuti zvoda mumazuva mangani. It's something that can be even done in a day's time. Saka satiwirirani nazvo. It's not fair.
Muchidzidzi wedare vaMarvin Mapoko vaudza are kuti vakura vano vari kupomerwa dzimwe mhosva mbiri yekuvhara mugwagwa vachiratidzira musi wa 31 Chikunguru uye kunyomba mukuru wenyika apo vakaimba parufu. Vakurawo nevanotarisirwa mudare pane dzimwe mhosva idzi musi wa 2 Gunyana. Ndakamirira Studio 7 Masvingo ndini Godfrey Mutimba.
Chimwe chipangamazano chemutungamiri wenyika Dr. Shingi Munyeza nhasi vavhiringidzwa nevanhu vanofungidzirwa kuti vasori vakatadza kutaura pamusangano wekuparura sangano reZimbabwe Institute of Strategic Thinking muchiitiko chashorwa nevanhu vakawanda vapinda mumusangano uyu. Godwin Mangusha anotipa nyaya inotevera.
Dr. Munyeza avanove nhengo yePresidential Advisory Council ndivo vange vari munyarikani pachitiko chanhasi asi pange pave kuda kutanga musangano ndopasimuka vamwe vanhu vachiita ruzha vachiti vange vachida mari yavo kubva kuna Dr. Munyeza. Mushure mechinguvana Dr. Munyeza vazobuda mange muchiitirwa musangano ndokubva vaenda vasina kupa mashoko avo. Dr. Munyeza vaudza Studio 7 kuti havazive vanhu vavavhiringidza asi vakati hazvivatyise sezvo zviri zvinhu zvavange vachitarisira kubvira pavakatanga kutaura pfungwa dzavo pamusoro pezviri kuitika munyika. Vatiwo vange vagara vatorumwa nzeve nevamwe kuti vange vasingazobvumidzwe kutaura nhasi.
Asi handi hazvindityisidzire kana kutya nazvo nekuti tine utongi hwapanduka hunodzvanyirira kutaura zviri pamadiro zviri pamurau. Vanhu vakasununguka ndozvananichitaura ndozvandoziva kuti zvinogona kunga zvichinyongonya kana kurwadza chokwadi icho chinogona chichirwadza vamwe vanhu vanoziva kuti vane mhosva yekudzvanyira.
Vati izvi ndozvinoitika kana kodzero dzevanhu dzisingaremekedzwe uye bumburo remutemo wenyika risingatevedzwe. Dr. Munyeza vati vacharamba vachitaura nezvekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu zvisinei nezvaitika nhasi. Mumwe muzvinabhizimisi vaNigel Chanakira vashora zvaitika nhasi vachiti Zimbabwe haina kwainosvika kana vanhu vachirambidzwa kupa pfungwa dzavo pamusoro pezviri kuitika pamwe nematongerwe ari kuitwa nyika yavo.
Tinounzwa isusu kuti kwauya vesecurity forces vauya vachivabvisa kuno zvandirwadza. Asi ndinoti handiko kupera kwava Munyeza nekuti pfungwa dzavo tinodzida. Tinoda kunzwa kunzi vari kunyanyofungisisei nezvazvo nenzvimbo dzavanonge vainadzo iko kwapresidendi ikoko. Vari kumbofungei? Ngative tinopa vanhu mukana kuti vange vaichiita sei vachikwanisa kuzvitaurira pachavo nekuti nhasi ndatya kuti asi pane dzimwe pfungwa dzavainadzo dzanga dzichataurwa pano nekuti tagara tichinzi kwakabva vanotaura.
Mukuru wesangano replatform for youth and community development vaClarice Maduku vatiwo zvaitika nhasi zvinoratidza kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka, vachiti chinangwa cheZimbabwe Institute for Strategic Thinking ndechekuti vana veZimbabwe vafunge zvakadzama pamwe nekuisa pfungwa dzavo pamwe chete kuitira kuti nyika ifambire mberi.
Kusatana kwavaita nekuti vauya vachida kuvabvisa vanhu vanotinoti vari intolerance zvokuti chiumbwa ichi kana kuti platform iyi yakatageta vanhu vakadaro vane intolerance vasingakwanisi kuda kunzwa pfungwa dzevamwe nekuti vanenge vane zvavanofungwa ndo zvinoitika. Hatidi kushorwa, hatidi kubvunzurudzwa, tinoti iyo pfungwa iyoyo haiendese nyika mberi.
Mushandi mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko muzano PF vatafadzwa Mugwadi vaudza Studio 7 kuti bato ravo haritomboziva kuti vamunyeza vange vane zvavanga vachifanira kuita nhasi. Vati hazvina kunaka kuti wese anenge asangana nedambudziko opomera bato ravo mosva, vachiti harisi basa rezano PF kuvhara vanhu miromo.
Chandingangoda zvangu kuti vazive vanoita mabasa osiva naiye shingi munyeze kana achiti zano PF yadaro ngaachizviziva kuti hatina polisi yekuvhara vanhu muromo. Dei tine polisi iyoyo kana nemi vanana vamangunje naivo vose vanoita zvejournalism vangadai vasina chavachaita muupenyu.
Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vange vasiri kudayira nharembozha yavo. Zimbabwe Institute for Strategic Thinking yaparurwa nhasi inotungamirwa navatinashe Muzamindo uye chinangwa chayo chikuru kupanga mazano kuhurumende, mapato ezvematongerwo enyika nemasangano akazvimirira pamwe nekukurudzira nhaurirano pakati pemasangano aya kuitira kuti ashande pamwe mukusumudzira nyika. Ndakamirira Studio 7 Marare, ndini Godwin Mangudla.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gwaro rakazvimirira rakaburitswa nenyanzvi pamusoro pedambudziko remoto unogara wakavhiringa Australia rinoratidza kuti munyika iyi munoda kuwandudzwa zvakasimba mabatirwa anoitwa masangano uye munofanirwa kuvakwa muzinda wavana chipanga mazano unofanirwa kuongorora zvakadzama zvikonzero zvekubvira kwemoto munyika iyi. Dambudziko remoto gore rino rakavhiringa zvakanyanya nyika iyi. Moto unonzi wakapisa gomo reGospers kumaodzanyemba kweSydney unonzi ndiwo moto wakakurisa kuitika munhoroondo yemoto muAustralia uyu wakapisa mahekita anodarika mazana mashanu ezviuru. Bato riri kutonga muAmerica reRepublican Party rakatanga musangano waro weRepublican National Convention nezuro mudunhu reNorth Carolina. Musangano uyu wakadoma zviri pamutemo mutungamiri wenyika vaDonald Trump kuti vamirire bato iri musarudzo yemutungamiri wenyika ichaitwa muna mbudzi gore rino. VaTrump vachange vachitaurawo mazuva ose anenge achiitwa musangano uyu. VaTrump vakashoropodza masangano enhau eCNN, Fox News pamwe chete neMSNBC vachiti haana kubudisa zvakanga zvichiitwa pamusangano uyu sezvakaitwa pamusangano weDemocratic Party wakaitwa svondo rapera. VaTrump vachange vachizokwikwidzana navaJoe Biden vebato reDemocratic Party iro rakaita musangano waro svondo rapfuura. Nyanzvi inongorora zvematongerwo enyika yakazvimirira vaPromise Sunday vaudza tanonoka wandu weStudio 7 kuti vazhinji vakamirira kunzwa zvinotaurwa navaTrump kana zviri zvekubatanidza vanhu.
Musangano wemaRepublicans uyu tiri kutarisira kuti tinzwe vaTrump nepati yavo vachitaura mafungiro avo kuti zvavagona panguva yavangu vari muutongi ndezvipi. Asi tinoziva hedu, tinongotarisira hedu tichiziva kuti matauriro anoita mukuru wenyika ndiwawo ekuti anenge achingotusidzira moto kune munhu wose, asi ivo vachingozvitiwo ndivo vari kugona basa.
Vanhu vanotambira sei zviri kuitwa navaTrump?
Zviri kuratidza kushoreka zvikuru kwazvo. Ndingati tiri muno muAmerica tichitarisa tichitaura nehama neshamwari nevavakidzani tinoona kuti vanhu vakawanda vari kuona kuti matauriro emukuru wenyika ekutukirira neekutsvaga kupomera mhosva kune munhu wose ivo vasingatarise zviri kuitika muadministration yavo zvisakarurama zviri kukanganisa vanhu vakawanda zvokuti tirikuona kunge iyo convention yema Republicans ichange isina kunyanyotambirwa sekutambirwa kwaitwa convention yakaitwa na Democrats.
Munoona sekuti vazhinji vanozvitambira here zvavanotaura nezvavari kukurudzira vanhu kuti vaite?
Chinoitika ndechekuti kune vanhu vanotevera vaTrump vanova mastaunch Republicans vaya vekuti nyangwe zvodii musangano ndewedu. Vanhu vakadaro hapana chinotaura navaTrump chavanokwanisa kushoropodza. Asi tochizoona kuti maelections emaAmerica anobudirira kana munhu ari kukampeina akwanisa kutora vanhu vari pakati, vanhu vakagara pafenzi vaya vaya vasiri either Democrat or Republican, vari middle of the ground, ndo vanhu vanoita kuti bato rimwe nerimwe rikwanise kuwina maelections. Asi maonero atiri kuita nemanzwiro atiri kuita vanhu vachitaura, vanhu ivavo vari pakati nepakati, vanhu vakawanda vari kushoropodza zvikuru kwazvo mabatiro ari kuita vaTrump.
Avanga vari muongorori wezvematongerwo enyika vaPromise Sunday vachitaura vari parunhare vari kusouth Carolina muno muAmerica naTanonoka Wande weStudio 7. Gavhuna weReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya nechishanu vakaparura urongwa hwavo hwepagore hwekushandiswa kwemari. Kunyange hazvo, nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzakawanda dziri kutambira urongwa uhu. Vakawanda vanoti panoda kutsvagwa nzira dzinoita kuti upfumi hwenyika hugadzikane. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Kunyangwe hazvo, vakawanda vachiti Zimbabwe ikazvipira inokwanisa kubuda mumadhaka mairi munyaya dzezveupfumi. Vamwe vanoti nyika inenge huku yemurombo inokandira mazai mumuti. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vanodzidzisa paDurban University of Technology vanoti pane zvakanaka nezvakaipa pane zvakaparurwa navamangudya.
Chekutanga chakabuda zvakanaka sekuona kwangu inhau yekusustaina the auction system. Inova danho rakakosha nekuti rinobatsira kuti mitengo idzikame mukufamba kwenguva. Vamangudya vakaparura chirongwa chekuti makambani anonge achidiposita mari mumabhengi mavo foreign currency yavanokolekta pavanotengesa vabatirwe 20% yeforeign currency iyoyo ichizoenda kunosapota auction system, vachizopiwa mari ye 20% iyo yeforeign currency yatorwa neinterbank rate. At a national level zvinobatsira kuti chirongwa cheauction system chibudirire nekuti supply yeforeign currency inonge ichiti one day.
Asi vati avatendirane neurongwa hwekuomisira makambani enhare mbozha akaita seEconet neNet1 panyaya yemari.
Tikaongorora mumarket umu mune 6 million people vari muinformal sector. Vane ivava havana mabank eko keshi yavo ndiyo vanoshandisa kutenga nekutengesa. Saka kana zvavalimita pa 5000 vatouraya business remainformal traders zvakare. Uyewo zvezvakare kumusha uko hakuna mabank, hakuna maplastic cards. Saka vari mutown dzimwe dzenguva vanokwanisa kuzobudira nenhau yekuswipa, asi kumusha vanhu vakwanisa kuswipa. Saka ipapo tinoda kuti vapaongorore.
Asi nyanzvi munyaya dzezvemabhanga vaGilbert Mponda vanoti vanotambira urongwa hwekuomesera makambani enhare mbozha aya.
Apa zvinoratidza kuti Reserve Bank iri serious nenyaya yekukondirorana ecocation na telecation na one money. Inyaya dzakambopinda mumatare, asi izvozvo tiri kuona kuti Reserve Bank iri kuramba yaka simbirira ipapo kuti vakomana yavanga vachikonzeresa muparallel market.
Asi vamuponda vatiwo zvakakosha kusimudzira nyaya yekurima senzira yekusimbaradza upfumi.
Asi chimwe chinofanira kunge chakuzoitwa chatiri kutarisa kuti Reserve Bank ichaita pamazuva mashoma ari kuteera ndechekuti Reserve Bank ichibatsirana neMinistry of Finance neMinistry of Agriculture vachaisa mameasures anobatsira kuti agricultural season yatakatarisa nayo iwe very productive, nekuti production ndiyo inokwanisa kustabilize nyaya yeinflation.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma vanotiwo urongwa hwakaparurwa navamangudya hwakanaka chose. asi vaboroma vaenderera mberi vachiti pane zvimwe zvinoda kuitwa kuti vanhu vave nechivimbo neurongwa uhu.
Banga guru renyika rakazama neparinogona napo kuti riparure urongwa hunoita kuti mitengo yezvinhu munyika isarambe ichikwira. Izvi zvakakosha nekuti tarisa kukwira kwemitengo yezvinhu inova inflation yanga yadarika mazana masere nechidimbu inova 838%. Asi nerimwe urutivi tinotarisirawo kuti banga guru renyika richazama neparinogona napo kuti riunze chivimbo mumabatira rinoita mari dzekunze kuitira kuti ndingangoti pave nekujeka paupfumi hwenyika.
Zimbabwe yakatarisana nematambudziko makukutu munyaya dzezveupfumi kusanganisira kushayikwa kwemari, magetsi, mvura nezvimwe. Matambudziko aya awedzerwawo nenyaya yechirwere cheCOVID-19 icho charura pasi rose. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Varairidzi pamwe chete nevadzidzi vanogamuchira mashoko akaburitswa nesangano reWorld Health Organization aya anokurudzira hurumende dzose dzemuAfrica kuti dzivhure zvikoro, asi pachichengetedzwa nzira dzekuti chirwere cheCOVID-19 chisatapurire. Kuti tinzwe zvizere pamusoro pezvenyaya iyi, Mike Hove weStudio 7 abata munyori mukuru weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaRobson Chere kuti tinzwe maonero avo.
Kuvhurwa kwezvikoro hakuna kuipa. Nyangwe World Health Organization iri kudzira kuti zvikoro zvivhurwe, asi iri kutaurayo kuti zvikoro zvinge zvivhurwa kudaro iri kukurudzira kuti pange pane zvishandisiro zvese, zvikwanisiro zvese zvine chekuita neCOVID. Saka panguva imwe chete tinoti hurumende ikaisa zvikwanisiro zvese in place, zvokwadi zvikoro zvinofanira kunge zvichivhurwa. Saka hatingangoti nekuti World Health hatingazvivhurwe, asi zvikwanisiro zvisipo zvovhurwa zvikoro.
Takanzwa Honorable Monica Mtsvangwa vachiti chirongwa chekuvhurwa kwezvikoro chichabatwa nenzira yakafanana nechirongwa chavakashandisa apo vadzidzi vakanyora bvunzo dzaJune. Nemaonero enyu, chirongwa chakashandiswa panguva yebvunzo dzaJune chakanangana nekudzivirira kutekeshera kweCOVID-19 muzvikoro chakashanda zvakanaka here?
Chirongwa chakashanda pakanyorwa bvunzo chichava chinonetsa kuti chishande panguva yekuvhurwa kwezvikoro, nekuti panguva yakanga yakanyorwa bvunzo dzemuna June, vanonyora bvunzo dzemuna June vanga vari vashoma zvokuti chevazvo vakanyepa kuti zvakakwanisa zvinge zvichitika kuti panga pane social distance pane chii. Asi nguva inoyi panenge pakatooma, nekuti gurumwandira rese ndobva rinouya apa zvikoro zvedu zvagara nemahigh enrollment figures tichitarisa nezvikwanisiro zvinenge zviripo maresources. Saka kuti vange vachibuda vachikuti nyaya yesocial distance nenyaya yemapipi zvange zvikwanisika, isi taitaura nyaya yekuti muna June is less than 25% ye the whole population yevana vanenge vari muzvikoro. But now takuti vana vese vanenge vadzoka muzvikoro totichakwanisa kumaendera tine malimited resources, inyaya ichange ichinetsa zvikuru.
Vachere, sezvo hurumende yaburitsa shoko rekuti vari kuda kuvhura zvikoro, pane zvamuri kuita sevarayiridzi kubatsira vadzidzi mukugadzirira bvudzo dzavo here?
Kuvhurwa kwezvikoro hakusi kunge kuchivhurwa mairana nekuti vana vanyore bvunzo chete, asi kuti kuvhurwa kwezvikoro kunofanira wako kuwapo kuti vana vadzidze. Tine vana vari kuchange vachinyora bvunzo, vana vanoda kuti vaone mukana wenguva yavakarasikirwa panguva yekunge zvikoro zvakavhurwa. Saka tikabva tati zvikoro zvivhurwe muna November kuti vana vanga vachinyora bvunzo muna November. Tine chikanganisa nekuti vana vanofanira kunge vachiwana nguva yekukavhira nguva yavakanga vakavhara zvikoro. Saka hurumende inofanira kunge ichipa ongorora ipapo.
Vanga vari munyori mukuru weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaRobson Chere vachitaura vari parunhare vari muHarare naMike Hove weStudio 7. Muchirongwa cheThe Connection na8pm tiri kutarisa zviri kuitwa nevechidiki munyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Bazi rezveutano neZuro rakazivisa kuti uwandu hwevanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 hwakanga hwasvika pazana nemakumi mashanu nevashanu kana kuti 155. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.